zvata kosha takaona kana kutarisa kuti kuitika nema ikoza aitwa gorevino uyezve makore maviri nematatu apfuura marikoza ari kuitwa aya ari kupangidza kuti mapato ndo ari kungofunga kuti ndanga asaita zvinodiwa nepat saka taakuwisidhiwa kubva kupalamendi kana kubva kumakanzuro pasina kana kumbonobvunzawo avo vanenge vakavhotera vanhu ava saka tarisa tatinge tina musarudzo tinenge tiusarudzo takamiririra mapato edu asika kana tasarudzwa tamamembers weparliament weconstituency yese kana kuti avacouncilor wewadhi yese kureva kuti tinenge tichimirira zvido zvevanhu vari muwadhi kana kuti zvido zvevanhu vari muconstituency zvino takatarisa marecords edu mumwe anenge akagogara muofisi ongopuwa kuti uyu handichati akumuona mubato rangu kana kuti handichati akumuona ari muparliament ongonyora chitsamba kuna speaker of parliament kuna president wesenate kana kuna minister welocal government achiti taakurekora munhu iyeye zvinova zvinodzora kumashure demokrasi dzedu munyika
totarisawo imwe nyaya yamuri kusimudza ndeyekuti mapato ezvematongerwo enyika anofanira kunyoreswa sei muri kudaro
tinodarozve takatarisa kunyanyanya zviri kuitwa zviri kuitika mutriple c nokuti gore ino ndo mune bongozovo imomo mune ari kuzviti interim secretary general kwozoitawo triple c yacho iri kutiwo yakamirirwawo napresident vacho vanozokushamisa tinoona kuti matambudziko avari kusangana navo mupolitical party yavo ndeyekuti hapana ari kunyatsoziva kuti zvakamira sei mubato iroro mastructures avo akamira sei takatarisa nyika dzinoita political party registration dzinenge dzine maregulations anotaura kuti bato rinofanira kunge rakamira sei mastructures acho kunyanya vasinga prescribe kuti munofanira kunge muna president vice president kana chinhu chii asi kuti mabasic structures anofanira kunge akamira sei uyezve kuti bato rinogona kusazova bato zvaita sei nekutanoenda se makaenda kunyika dzakaita samakenya kunotoona register of political parties akasiyana neatingati organization inoorganiza maelections kukenya yakafanana nevhek
takaonawo vanhu vashoma shoma zvikuru vachienda kunovhota chingava chikonzero chei
vazhinji vari kushaya navo kuti iwo maelections acho avo anobatsirei kana vatavhotera vachingobviswa nepeni zvakadaro ungonyora tsamba achivabvisa kubva muzvigaro zvavo.